Matesti eda kutora nguwe ya kareba kupura pati netakata resira. Saka wanu wano testi kwa nizu wanichi 21, panewe waitanga kupao, waigara 21 days. Saka mga testi kwa nizu wanichi 21, saka mzimunguwa ni panotora mazuanu kuna kita mawiri, atingati 48 hours. Kutimareza wasa abune na kutimi malaboratari eda anu wandirwa. Saka nekudaro wanu wanu kwa kambira mareza wasa wanu so garanguwa ino pura. Mazuwa wangu wachifana kugara. Kana wangu wachifana kugara 8 days. Zimungu wangu wachifana kugara 10, 11. Nekuma kei kuti masambo e PCR anenga enda kwa kawanda. And each PCR run inotora kuma 5 hours. And ezi nekuda kuma number ati kutesta akawanda. Dozi nozo saka kuti wangu wangu wagarise kupura mazuwa wangu wachifana kugara. Ndino tenda kuti mashansa wedzo shokoro kuti kuchengetedzwa havanyanyo manikidzwa zvavo but yose vanhu vane moyo wakanaka kuti vasanopomera vamwe vanoda kuziva mambiri ravanenge vakaita vanomirira maresults iwayo asi tinotarisira kuti iyo vamataura vari kubruwaya ava vari ku Polytechnic neku United College vanonge vaenda kumba mazuva nemuchinguvana chiri kutevera nekuti chavakangomirira ndiwo maresults avo ematest.